Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey Nomi Soroye na udzedudza nasi chitatu gunyana 12/2018. Hurumende inotara chirwere chekorera sedambudziko guru rabata nyika zvichitevera kufa kwevanhu vanodarika makumi maviri uye vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vachinzi vakabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira musha unogara veruzhinji weGlenview muHarare uko kune vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere chekolera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokokwa kuti vashanyire Belarus zvichitevera kusangana kwavo nechipangamazano chikuru chemutungamiri wenyika iri vaVictor Sheiman. Sweden nasi yaparura chirongwa chemamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu emadhora mari ichashandiswa mukubatsira makambani madiki kuwanisa vanhu vekumaruwa mhando dzemoto dzakaita semagetsi anobva kuzuva kuti vakwanise kusimudzira mabasa avo. Masangano eInternational Republican Institute pamwe neNational Democratic Institute anoburitsa gwaro rinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera sarudzo dzakaitwa kupera kwachikunguru. Batamurefu batamupfupi yoitika mumakanzuru ari pasi peMDC zvichitevera danho rakatorwa nebato iri rekuudza makanzura nemameya akazvidza zvisungo zvebato kuti vasiye zvigaro zvavanazvo mukanzuru. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nezvechirwere chekolera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.